manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo ndira 27 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu remashonaland central. Hurumende inoshevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo. Senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Vagari vemumisha yechitungiza neHarare vochema-chema nekuputsiswa kwavanoti vari kuitwa zvivakwa zvavo nemapurisa ekanzuru, mapurisa ezrp pamwe nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaonekana nemuimbi aive nemukurumbira pasi rose uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi uye aradzikwa kumusha kwake kumadziwa nhasi mudunhu remashonaland central. Mutukudzi uyo akashaya nechitatu chapfuura muHarare ndiye akave muimbi wekutanga kupiwa riremekedzo regamba renyika. Sezvo ranga riri gamba renyika, aradzikwa neriremekedzo rwopfuti dzaridzirwa mudenga. Vamwe vaonekana negamba renyika iri vanosanganisira vaimbi vakasiyana-siyana, makurukota ehurumende, gurukota rezvekurima vaperenzi shiri, gurukota rezveunyanzi hwezvekuburitswa kwemashoko vakazembe kazembe, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa pamwe nameya weguta reHarare vaHebert Gomba ndevamwe vevanhu vakwanisa kuonekana naMutukudzi. Asi zvinonzi mauto pamwe nevasori vamboedza zvakare kurambidza vachamisa kupinda parufa apa, izvo zvinonzi zvazokonzera kuti vanhu vaputse gedhe rekupinda pamusha apa. Mushure mekunge vazokwanisa kupinda mumusha uyu vachamisa vanonzi havana kupiwa chiremera chekugara kuvanyarikani, izvo zvozoita kuti vange vakamira kusvika urongwa hwose hwapera. Vachitaura kuvanhu vaungana amai Muchinguri Kashiri vati apo vaungana kuradzika pamwe nekupemberera upenyu nenhaka zvasiyiwa negamba iri, vanove mwana weZimbabwe akasimudzira mureza wenyika uye kuve muimbi ane mukurumbira pasi rose, vanhu ngavaremekedze zvakasiyiwa naMutukudzi. Dr. Oliver Mutukudzi vakashaya musi wa23 January 2019 mushure mekunetseka nechirwere cheshuga. Amai Muchinguri vati nhasi varadzika mwana wevhu. Vatiwo kune vamwe vanga kune vamwe Mutukudzi anga ari murume, baba, mukoma, sekuru, sahwira uye mudzidzisi. Vachitiwo vanhu vazhinji vaiziva Mutukudzi sinezita rekuti Tuku. Amai Muchinguri Kashiri vatendawo kwazvo mabasa akaitwa naMutukudzi apo akanga ari munyarikani wesangano reUNICEF.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe, who distinguished himself as a world-acclaimed musician. Dr. Oliver Mutukudzi passed away on 23 January 2019 after a long battle with diabetes. Today we lay to rest a son of the soil, a patriot, an influential Pan-Africanist. To some, he was a husband, a father, a brother, an uncle, a grandpa, Sawira, mentor. We all affectionately called him Tuku.
Mashoko egurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri vachitaura vari kurufu rwekuradzikwa kwaOliver Mutukudzi kumadziwa. Mutukudzi akagarawo achirwira kuti vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo varemekedzwewo sezvo vachisimudzira mureza wenyika. Ngatinzwei achitaura pane mumwe musangano waakapinda nevamiriri vehurumende.
No, my artists are from solo paying you.
Yes.
No, there's nothing you can do. There's nothing you can do. Mr. Art. Art is not about who you are. Saka, to kumbira, this attitude. Attitude, yen, then the right attitude. In it, I'm my arts, I found the MB. No, I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it.
Tuku akashaya vene makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa mushure mekunetsekana kwenguva ndefu nechirwere cheshuga. Vanhu vakawanda vakwanisa kunge vachisvika kumadziwa nekuda kwemabhazi atumirwa nehurumende kunge achibatsira kutakura vanhu, pamwe chetewo nevamwe vane makambani avo, kuchitiwo vamwe vanhuwo vanga vachikwanisawo kubatsira vanga vachienda kurufu urwu. Hurumende inonzi yashevedzera musangano wechimbi-chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi ava mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende yavakoka kuti vange vachisangana mangwana kuti vaedze kutsvaga nzira dzekudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekunge vashandi ava varamba kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu emadhora yakanga yanzi nehurumende imbovafanwa vabatsira kubva mukukwira kwemitengo yezvinhu. Mazuva 14 akanga aziviswa nevashandi akapera nemusi wechishanu svondo rapera, zvichireva kuti vashandi vaifanirwa kutanga kuramwa mabasa mangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita nhama Alexander pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vakandemiri kuti takazivisa hurumende tichipa 14 days notice zekuti tasagadzisa zvichemo zvedu taizoratidzira sevashandi kunotora collective job action. Zuva iroro rakakwana musi weFriday ndopakasvika zuva racho rekuti aiwa 14 days dzasvika. Asi tiri mukati mekudaro nekuti titaure hurumende kuti kwasara takatanga kusangana kwasara 48 hours kuti tiva remind kuti tichiri kuzviziva here kuti ma14 days dzedu dzei dzaakukwana. Takavazivisa izvozvo tichiti kana 14 days dzedu dzakwana zvinozoitika mushure me14 days isusu tichiregai kuzotiti isusu tisakonzeresa sevatungamiriri, nokuti vatinotungamirira vanga vakamirira 14 days idzodzo kuti dzikwane. Takazoti taendesa tsamba yekuhurumende tichitaura izvozvo, hurumende yakazonyora kwatiri ichiti ngatisanganei musi wemuvhuro. Musi wemuvhuro uyu hakuzi kuti vari kungonotanga nharurano patsva, ndosinga kana manga muchifollowa maevents. Takatanga kupa 160 million tikaona yakanga iri mari isingazobatsiri vashandi tichitarisana maererano nemaprizes emagoods and services. Vakazodzoka kwatiri zvakare ne 300 million tikaona zvakare taitarisa kuti mari yanga isingazoadresi problemu iripo yeincapacitation. Saka hurumende yakati yakunokonsulta kumaprincipals avo, isusuwo tichiti tichinokonsulta apex. Apex tichiudza kuti tapuwa 300 million uye vachitarisa mari iyoyo kuti inozobuda iri mari iyi inopuhwa pamunhu, takaona iri mari shoma zvakare. Apex council ikati aiwa 300 million iyoyo imari shoma zvikuru. Saka mushina nonge taita meeting ipapo ndo patakazoda kuzivisa hurumende kuti kwasara 48 hours.
Ko urongwa hwamuinawo muchienda mberi?
Urongwa huripo vakandemiri tichienda mberi ndehwekuti chekutanga Apex Council haisati ya declare strike. Tarango kwansangana tikawirana kuti kwasara 48 hours. Saka tavapo mangwana tichikuenda kunosangana nehurumende kuseni. Taronga zvekuti kuite meeting yeApex Council yatinozoturira zvatinenge tataura kumeeting yeNDC. Musangano iwoyo weApex Council ndomusangano mukuru wevashandi uchagara pasi uchionawo zvabva kuNDC uchishandisawo wisdom mafungiro awo kuti vaone kuti toenda mberi sei. Saka zvichazvinge zvabuda muApex Council imomo ndochinenge chiri chisungo chinenge chaitwa nemuzvinenge.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchitungwisa neHarare vari kunyunyuta nekuputiswa kunonzi kuri kuitwa vagari zvimwe zvivakwa zvavo zvakafanana nematakshop pasi pechirongwa chitsva chekuchenesa guta icho chinonzi chiri kutungamirwa nemapurisa ekanzuru mauto pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Sachigaro wesangano revagari vemisha yechitungwisa nemanyame rechitungwisa nemanyame Rural Residents Association vamavelas Kumalo vanoti vagari vari kupiwa maminitsi makumi matatu chete ekuti vaputse vega zvivakwa zvavo vachityisidzirwa kunzi vakasaputsa vaizotorerwa matanho nemauto. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumakanzuro aya kana wokumapurisa pamwe nemauto. Ngatinzwe hurukuru yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi.
Kusitungwiza ndo kwakatangira nyaya yezvivakwa zvakaputswa izvi. Kanzuru yakatenderera pamwe chete nemapurisa ezrp nemauto inga akapakata magidhi avo vachipa vanhu vanotengesa zvisiri pamutemo nguva inokwana kuita 30 minutes kuti kuputsa zvivakwa zvavo vega.
Saka vagari vakatambira sei chiitiko ichi? Vakaputsa here zvivakwa zvavo?
Vagari nenyaya iri kuitika nekurohwa kwekutsika vanhu muchitungwisa vakabatwa nekutya kukuru, uye mauto aitaura kuti anenge asina kuputsa chivakwa chake aizowana mutongo wakaomarara. Saka vanhu kuburikidza nekutya ikoko vakabva vangotangawo kuputsa zvivakwa zvavo vega.
Imi sesangano rinomirira vagari vemuchitungwisa makatambirawo sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi takachitambira nenyunyuto izere zvakare zvichitishungurudza kuti munyika isina mabasa kudai, zvinhu zvakaoma kudai, hurumende pane kuti ionewo chaingaitire kuti vanhu vawane kugara kwakanaka. Hurumende yeZANU-PF takatokatsamadzwa nekuona ichitoda kuti vanhu vapinde mumatambudziko akakura kupfuura avainawo pari zvino.
Asi ihurumende here yakaita matanha kana kuti ikanzuru vakumara?
Tichinzwa kutaura kuri kuita vagomba vanova ivo mukuru weguta reHarare vari kuti ivo havana resolution yavainayo ine chekuita nekupunzwa kwezvivakwa izvi. Kusitungwizawo zvakare pane makanzelazi atakataurawo navo vachiratidzawo kuti vaitopatyamadzika pane zvaiitika izvi.
Saka mune matanho amuchatorawo here ekubatsira vagari ivava?
Hongu matanho tinawo izvozvi tiri musisi rekuti tinyore gwaro ratiri kuendesa svondo irori ratatanga nhasi kupalamendi. Tiri kuendesa zvakare gwaro irori kusitungwiza municipality City of Harare, Minister of Small and Medium Enterprises neMinister of Local Government kuti vange vachititsanangurirawo kuti zvakafamba sei, uye zvakare tiri kukurudzirawo kuti mastakeholders iyaya atataura nezvavo vange vanoitawo nhaurirano vagare pasi vaonesanewo kuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Vanga vari vamavelas Kumalo vanove sachigaro wesangano rechitungwisa and Manyame Residents Association vari parunare kuchitungwisa kwakare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro varamba kurudziro yedzimwe nyika yekuti vashevedzere zvakare sarudzo itsva apo matambudziko mune zvematongerwo enyika munyika mavo ari kuwedzera mazuva mashoma mushure mekunge mutungamiri webato rinopikisa azviti ndiye akafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika. Vakuru muhurumende yeBrazil vamisa urongwa hwekutsvaga mazana evanhu vachiri kushayikwa mushure mekuondomoka kwevhu zvichitevera kutsemuka kwerimwe dhamu iro rekutyirwa kuti rinogona kutsemuka zvakare. Iye zvino tomboenda kuna tanonoka wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tatikwa napastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church iri muHarare.
Tarangu rekuberekwa ndendi Evans Bangira. I said the apostle of a church called Living in Victory International Church. Nema assemblies batatu yekutanga yacho iri kuborobo yechipiri iri kudombo shava muarea inonzi Mungate Village neimwe yacho iri kushowground village. I served the ministry kwemakore anoita iwo 10 as a pastor and now leading this church for the past 2 years.
Mune vanhu vakawanda zvakadini muchurch menyu?
Kusangano redu rekudombo shava nevanhu vanosvika above 350 kuborodo nevanhu vanosvika 50 uye zvakare kusangano rekushowground we've got about 70 members.
Harisi basa rakawanda here iro riri ramuri kutaura?
Ibasa rakawanda chaizvo nekuti basa rinosanganisira upenyu hwevanhu, vanhu vanonga vakapa upenyu hwavo mumaoko amwari kuti vagofudzwa, rinosanganisira zvakanyanya matambudziko anosangana nevanhu mukurarama kwavo on a daily basis. Kati Mwari unotipa nyasha. Harisi basa remunhu mumwe chete, ibasa revanhu vamwari vakasiyana-siyana vari munzvimbo idzodzo vatinoshanda navo.
Munozvikwanisa sei kuteerera zvinhu zvinonetsa vanhu muchikwanisa kuvabatsira?
Chikuru chakanyanya kuramba wakatsika pashoko raMwari. Zvamunoona sezvinorehwa mushoko kubhuku raExodus, Mozisi wakatuwa wakaruma nzeve nakuzvara vake Jetro wakanzi wakaita basa iri woga uri woga zvinokuremera. Kagavarume vane mweya waMwari varipo 70 bago kubatira mbasa ende naizvozvo mukereke yedu ndochida donzura tinaro pane vanhu vakawanda vanouya kuzobatsira basa reushumiri vanoita kuti basa rurereke
mava nemakore muchiita basa iri chii chinokufadzai pabasa ramuri kuita
chikuru chandakaona chinoneta panhau idzi veutendere ndechekuti vanhu vakwanise kurarama maringe neshoko uyezve vakwanise kuva vakatsika mapoka avo muna kristu ichienderanawo nematambudziko avanosangana navo zuva nezuva some of the challenges especially issue dziri kupasta makereke mumacommunity ari underprivilege saka kuenza kuti munhu abude muna izvozvo achiramba akatarisana na kristu idambudziko hombe rinotoda kuramba richitsinirwa pamunhu kuti munhu agosvika pakuzvimirira oga ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo asi zvikuru tinotifadza kuona vanhu ivavo vachisvika panzvimbo yekuve self emancipated kana kuti independent vachizvimirira voga vakatsika matsimba avo muna kristu
munoona here sekuti vanhu vanogozherwa nekunamata kana kuti nokutenda
kana tichitarisa nhau yechikristu chikristu is a faith that is based on belief kutenda muna mwari asingaoneki and zvikuru sei kuramba takamirira tichitarisira kudzoka kwavo saka munoona kuti kana zvinhingamupini zvakasiyana siyana zvakasimuka kudzokera kumashure kunowanda ndo madambudziko arimo muchikristu but tinongotenda kuti as we keep encouraging people they remain connected to that faith sezvo chiri chinhu chechemeya
pane mashoko amungada kutaurira vateereri vedu
tinofanirwa kuramba takapfika panhoo yekutenda muna mwari and even as the body of believers munoona kuti pauro uchinyora unonyora kuti mwari vai even mukereke venyu mapinda there are wolves that have entered into the church saka the believer needs to be vigilant anoda kuramba akavhura maziso anoda kuramba akavhura nzeve achitarisa achiteerera pachiona paakatsika kuti ndipe chaipo here nekuti munguva yedu especially on the African continent Christianity has been abused by servants of God like myself and others in the disguise of prosperity. Saka tinoda kuti vanhu vasvike pakuzvionera chokwadi cheshoko ramwari cheshoko rakristu vasina kuinfluenswa nemaoutside vices akasiyana siyana. That is the last word that I advocate. And that Christ is the center of our faith.
Nemashoko iwayo atapiwa na Pastor Evans Bangira ve Living in Victory International Church muHarare tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti murare zvakanaka kusvika tasangana zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka iye zvino tomboenda kuna Evans Tsininga achitarisa muchirongwa chevechidiki uko aita hurukuro nevechidiki vakasiyana siyana pamusoro pamushakabvu Oliver Tuko Mutokudzi uyo aradzikwa nhasi.
Ndanzomere kurira
Kesi
ya panyo wata kundo kushira
Wata kundo kushira
Dia ni watunga mira Dia ni wafunga unati chene seranzira
Chene seranzira
Kwa zwa imuri ya Zimbabwe ndino kuchingamiza ekuchirongwa cheshondore gare gacheve chidiki chatinotari sajavano sangana na jomu upenyu wavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri ku Washington DC. Nasi ndiri kuuya tiine kusurukirwa nekuraskirwa negamba rezvemi manzi Dr. Oliver Tuku samanyanga mutukudzi avo vakazorora asi ndanga ndichitaura nevakawanda vechidiki vari kusimukira nevakasimuka munyaya dzezvemimanzi vachiti vakabatsirwa zvakanyanya navamutukudzi mazuva avo panyika vari vapenyu. Ndaita hurukuro nevaviri vatatu vana vechidiki ndatoshayiwa nguva ingadai ndataura nevakati wandei tichinzwawo kuti zvii zvavakadzidza mashoko avo ndeyekuti kudii pamusoro peupenyu hwaOliver Mutukudzi.
Ndazi mangwana ndichazo bopawo. Chika ndiri mira nino zogu tsaini.
Makadi vatereri zitarangu ninonzi kuchinecha tsama. Tukunzi kwa kurwadzi wa zvikuru nekurasikiro wakutaitwa na Dr. Oliver Mutukudzi. Dr. Mutukudzi ini hangu wakandidzidzisa kunyora nziyo dzine udzamu dzine chirevo. Dr. Mutukudzi vaitikana vachimba nziyo dzerudo waimutswa kudzamirwa. Kunyango usiri murudo wainzwa kunge uri murudo. Kana vari kuimba nziyo dzekunyaradza waibva wanzwa kunyaradzwa pachokwadi. Tinoti zororai murugare Dr. Oliver Mutukudzi. Makaita basa nekutisira nhaka yekuimba nekutidzidzisa kugara murunyararo nevamwe. Mwarave nemi nekusingaperi.
Chiro nechiro chine nguva yacho.
Makadi muri Zimbabwe ndinoitwa vimba izimoto ndini ndairidza mbira kuben Rava Mutukudzi. Ndinoda kungoti vazorore murugare tichiri pakubatikana, asi tinocelebrata upenyu hwavo somunhu akatipa rairidzo yakasimba sevanhu vaishanda navo. Nasi tiri zvatiri nokuda kwemashoko avo vamutukudzi. Tinoti zororai murugare.
Zita rangu ndinoitwa Giri Tight wekwa Tight Family. Tinotenda Nzou nekuva baba vangu, shamwari yangu in my mind.
Ndifambe kudai kuenda mberi. Maikwe, ndotoka jureka.
Kududuza, kududuza, ushikamberi. Kududuza, kududuza, kudzoke rashure.
Adizive kuchiswa ele.
Zita rangu ndonzi tenda Chimombe. Ndiri mwanasikana wa the late legendary James Chimombe. Uye ndiri muimbi zvekare wechidzimai. Ndinonzwa kubatikana zvikuru nekusiiwa kwataitwa navamutukudzi. Kwandiri ndibaba, nekuti munhu akashanda zvakanaka zvikuru nababa vangu vachiri vapenyu, vakaita songu yavo inonzi Inini Newe.
Na iwayo mashoko hama dzadiwa nhasi togumira pano. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe zvechirongwa chevechidiki. Anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mosara muchiteerera kambo kava mutukudzi.
Ndanzwa mere kurira
mere kurira
siya pano watakunokushira
watakundofushira
ndiani watungamira ndiani wafungana tichenesera nzira
tichenesa nzira
hazvitedzembe nyama
aiwa
tinotedzemba pakati pehana
pakati pehana
chokuita hapana
hapana
kungomirira mere yamangwana
mere yamangwana
munotifudzire napanorwatsamo Somatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. Somatora mukoma matora mtazi yenama wanita egona. Misozi yanda chie manja sataku. Tumira yingi rose ne tontaku. Iri ngozi taipaita atana nguya. Iri njozi yangi kurira ama indagura. Diani ya chandi naira. Hama the petro matwaira.
Tinoti kuna Oliver Tukumutukudze unga uchizorora murugare nerunyararo wanga uchikurudzira kune momo yeZimbabwe nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa musoro yenhau dzanhasi. Muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tukumutukudze anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu reMashonaland Central. Hurumende inoshevedzera musangano wechimbi-chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kurangwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande.
soku isi